Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gunyana 19, 2018, nguva dzava 7. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoshanyira musha weGlenview uko kwapararira chirwere checholera. Utungamiri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa weNational Standing Committee wasangana nhasi muHarare uchizeya mamiriro akaita zvinhu munyika. VaMnangagwa vanotorisa mhiko nhengo dzekomisheni yavakadoma kuti iongorore mhirizhonga yakaitika mushure mesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vashanyira musha weGlenview uko kwapararira chirwere checholera panguva yehurumende iri kuti iri kuda mari inodarika mamiriyoni makumi matanhatu emadhora yekushandisa mukurwisa chirwere ichi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vatambirwa nemufaro mukuru nevatsigiri veZANU PF vangaungana pachipatara pamwe nevana vechikoro vanga vachibva kuchikoro pavaenda kunoona vanhu vari kurwara nechirwere chekorera musha unogara veruzhinji muGlenview. Vachitaura pazvitoro zvetichagarika zviri musha weGlenview mushure mekushanyira chipatara cheGlenview Polyclinic uko kuri kurapwa vanhu vakati kuti vari kurwara nechirwere chekorera, vaMnangagwa vati hurumende yavo ichabatsira kanzuro yeHarare mukutakurwa kwemarara, kugadzirwa kwepombi dzinotakura tsvina pamwe nekuwanisa vagari mvura yakachena kuitira kuti chirwere chekorera chipere muHarare uye chisarambe chichipararira kune dzimwe nzvimbo dziri kunze kweHarare.
Toda utano, utano. Tina mea wedu ve Harare, kanzuri Harare, tichai tsigira mama programs ya ichari erikuita kuti Harare ichene. Namosia kanzuri akadero haina simba rakakwana rakafana nesu central government, saka chava tsigira ivo vanga vachinonoka vokukumbira.
VaMnangagwa vakurudzirawo kuti veruzhinji vagare vakashambidzika pose pavari kuti vasatapurira nechirwere ichi.
Asiwo imwe sevagare muno muHarare malocation kuro, aiwa, toda cleanliness. Cleanliness is next to godliness.
Meya weguta reHarare vaHebert Gomba avo vanga varipowo pashanywa navaMnangagwa vati sekanzuro vari kuedza pose pavanogona napo kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. VaGomba vati pane zvibhorani zviviri zvatovharwa zviri muGlenview zvange zvave kukonzera kupararira kwechirwere chekorera.
Tiri kuchinja mapipes muvhu, mapipe aya aora aye kudhara, ndozvo zvimwe zvatiri kuita. Chimwe chatiri kuita ndechekuti tiri kupa vanhu maaqua taps, tiri kupa vanhu mawater guards, tiri kupa vanhu masoaps, tiri kupa vanhu mvura kusingasviki mvura kwakakwirira kwekuya, tiri kuendesa matengi kuti vanhu vedu vawane mvura. Ndo mamwe mainterventions atiri kuita kuti zvinhu zvedu zvinge zvichititira zvakanaka vanhu vedu vararame.
Mugari wekuGlenview amai Maslin Chibweya vaudza Studio 7 kuti vari kufara zvikuru kuti kanzuro iri kugadzira pombi idzo dzanga dzave kusanganisa mvura yekunwa pamwe netsvina kana kuti masuweji.
Zvana nekuti kugadzirwa mukuona pakungoita sei parikungogadzirwa suweji haichaerere. Tokutongotendawo nokugadzira kwakuita sei kwavari kuita kana korera zvaananiwo yakuita sei yakudzika mavo. zvanani
kukota rezvemari vamtuli ncuve vaparura homwe yavari kukumbira kuti izadzwe nemari neveruzhinji yakanangana nekurwisana nechirwere chekorera. Vancuve vati hurumende iri kuda mari inodarika mamiriyoni makumi matanhatu emadhora ichashandiswa mukurwisa chirwere chekorera.
Izozi tiri kuda 64.1 million dollars. Tiri kuendera mberi tiri kuda about 35 million dollars, which we are requesting from the public kuruzhinji and then also from the partners kunze kwenyika.
Gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vanoti pane vanhu makumi matatu nevaviri vafa nechirwere chekorera kusvika parinhasi, uye huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwave kudzikira. Chirwere chekorera chakauraya vanhu vanodarika zviuru zvina muna 2008. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Utungamiri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa weNational Standing Committee wasangana nhasi muHarare uchizeya mamiriro akaita zvinhu munyika. Vanhu vose vari muNational Standing Committee vapinda musangano wanhasi vakazeya nyaya huru yedambudziko rekorera yabata zvikuru guta reHarare. Korera inonzi yauraya vanhu makumi matatu nevaviri, uye vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika zviuru zvinomwe. Komiti iyi yazeyawo mabasa ari kuitwa nekanzuro yeHarare mukurwisa chirwere ichi. Komiti iyi yaratidza kushushikana nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu, kushayikwa kwemafuta edzimotokari, urombo huri munyika, kushayikwa kwemabasa, kushungurudzwa kwevanotengesa migwagwa uye dambudziko rekushayikwa kwemari. Komiti yatiwo kushupika kuri kuitika munyika kuri kukonzerwa nenyaya dzezvematongerwo enyika, ichitiwo hurumende iripo haina kusarudzwa neveruzhinji wevanhu. Vachamisa vatiwo munyika munofanira kuva nenhaurirano kuitira kuti zviri kunetsa zvigadziriswe. Vativo bato ravo rine urongwa hwekuburitsa nyika mumadhaka mairi kuitira kuti idzokere payaive mumazuva ayo akare. Vativo zviri kunetsa munyika zvinogadziriswa chete kana zvakabuda musarudzo zvechokwadi zvaiswa pamberi penyika uye mutungamiri chaiye akasarudzwa nevanhu agadzwa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vatoresa mhiko nhengo dzekomisheni yavakadoma kuti iongorore mhirizhonga yakaitika mushure mesarudzo musi wa1 Nyamavhuvhu, izvo zvave kuita kuti nhengo idzi dzichitanga basa zviri pamutemo. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
I, Halima Mutansu, swear that I will faithfully, fully, impartially, and to the best of my ability discharge, trust, and perform the duties devolving upon me by virtue of my appointment.
Avo ndisa chigaro wekomisheni vaHalema Mushante vaimbove mutungamiri weSouth Africa vachitora mhiko yekutanga basa nhasi. Komisheni iyi ine nhengo ina kubva kunze kwenyika nenhatu dzemuno. Nhengo idzi ndedzinoti vaRodin Dixon vekuBritain, vaEmeka Nyauko vaimbove munyori wesangano reCommonwealth vachibva kuNigeria, nevaimbove mukuru wemauto ekuTanzania vaDavis Mwamunyange. Varayiridzi vepaUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Love Moma Duku na Charity Manyeruke pamwe negweta maivimba inyemba ndidzo nhengo dzekomisheni iyi dzemuno munyika. Mushure mekugadzwa, nhengo idzi dzabva dzapinda musangano paState House pekare nemunyori webazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza, uye pataenda pamhepo vange vasati vapedza musangano wavo kuti tivabvunze kuti vachafambisa ngoro yavo sei. Vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa mumhirizhonga yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu, apo vanhu vairatidzira kusafara nezvainge zvabuda musarudzo. Asi huwandu hwevanhu vafa mushure mekupfurwa nemasoja hunonzi hwasvika pavanhu 10, sezvo vamwe vacho vakafa vachienda kuchipatara. Zvichakadai, mutungamiri wenyika Vagadzawo vaowe ncuve segurukota rinoona nezvevasori zvinoreva kuti dare ravo remakurukota rave nenhengo makumi maviri neimwe munyori mumahofisi emutungamiri wenyika nedare remakurukota vamishek svanda vazivisawo kuti mutungamiri wenyika vachagadza gurukota reHarare munguva pfupi iri kutevera. Vamunangagwa vaitawo musangano nemumiriri webritain ari kusiya basa amai Katriona Lang uye pataenda pamhepo musangano uyu wange uchiri kuenderera mberi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvakadaro irimwe gweta uye vari mukuru wezvirongwa zveInternational Commission of Jurists muAfrica vaArnold Zunga vanoti komisheni iyi yakaitirwa kufadza vari kunze kwenyika uye havaoni vanhu vemuZimbabwe vachitambira zvaichaburitsa nekuti haina kusarudzwa nenzira yakanaka uye iri pachena. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vatsunga kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Commission of Inquiry iyi materms of reference ayo anoratidza kuti hapana zvaichabuditsa zvinogona kunyanya kubatsira nyika nokuti haisi kutarisa kuti masoja paakanzi apinde mumastreets ndiani akati amapinze ende zvanga zviri pamutemo here. Haasi kutarisa nyaya yekuti uyu musoja akabatwa achipfuura kubaya vanhu nepfuti anifanira kunge akatosungwa achitongwa nenyaya yekuuraya vanhu asi hazvisi kutariswa futi izvozvo. And then iri kuedza kupa mhosva mukuti vanhu vakaronga kuplana kuti paitwe mademonstration ndiwanani saka kuedza kubata mhosva vanhu veopposition vanga vachifunga kuti maresults anonoka kuerengwa.
Ko pakusarudzwa kwayo
president iye ane mvumo pamutemo wekuseta macommissions but problem yakaitika ndeyekuti akaseta commission iyi asati ane cabinet and izvo zvinonzuri kunze kwebumbiro remutemo but at the same time issue yekuti iye president aisa vanhu vekuti ukatarisa umwe neumwe wavo unenge uchinyatsa kuona kuti pane kakusanyatsa kugutsikana especially kunoita vanhu vanenge vari opposition kuti commission iyi icommission inenge yakazvimiririra isina kutora rutivi kana side na president.
Sekuona kwenyu munofunga kuti vanhu vachatambira here zvinobuda mucommission iyi?
MaZimbabweans anogona kutadza kutambira vamwe anotambira vanenge vakarerekera kuzanu vakarerekera kuMDC vacharamba kumatambira so muZimbabwe maresults ecommission anenge asina basa asi kune vanhu vekunze kwenyika like maembassies so vana Britain vanyatsa kuratidza kuda kushanda zvakanaka navamunangagwa vanogona kutambira maresults aya kuitira kuti vanyatse kutsvaga inonzi basis yekuti vange vachidyidzana zvakanaka mamunangagwa.
Gweta uye vari mukuru wezvirongwa zveInternational Commission of Jurists muAfrica vaArnold Zunga vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa. Natanonoka Wande weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Igo zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mafashamu emvura muNigeria anonzi auraya vanhu vanodarika zana. Mifananidzo yakaburitswa pane fenyuro yetelevision nemuvhuro inoratidza migwagwa yainge nzizi dzizere nemvura ine madhaka uye yaive yakawanda zvekunyudza dzimba. Mutungamiri wenyika yeTurkey vaRecep Tayyip nemumwe wavo mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vari kuti vasvika pachibvumirano chekudzivirira kurwiswa kwedunhu riri pasi pevapanduki reIdlib riri muSyria. VeMakereke vari pasi pesangano reZimbabwe Council of Churches vamwe vakarwa hondo yerisununguko nevamwe vakuru vakuru vemabhizimisi vari kukurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa kuti vaite nhaurirano dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika munyaya dzezvematongerwo enyika uye munyaya dzezveupfumi. Vamwe vane ruzivo nezviri kuitika vanoti nyaya yamisa zvinhu pari zvino inyaya yekuti ndiani pakati pavamunangagwa navachamisa anotanga kukoka mumwe kunhaurirano sezvo paine kuedzana masimba kwakanyanya. Vaviri ava vanoti vakagadzirira kuita nhaurirano kunyange hazvo pasina chabuda. Hurumende dzakaita seAmerica neBritain dziri kukurudzirawo vezvematongerwo enyika ava kuti vaite muonera pamwe chuma chemuzekuru kugadzirisa zviri kunetsa. Nezuro vanopikisa vakabuda mudare reparamende vachiratidzira apo vamunangagwa vaitaura kumhuri yeZimbabwe nekuvhura dare iri zviri pamutemo. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti zvakakosha kuti mapato aya agadzire nyaya yekuvandudza mitemo yesarudzo kuti pasarambe pachiita mutauro kana sarudzo dzapera. Tabata munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, tikavabvunza kuti nhaurirano dzakakosha zvakadii kuZimbabwe.
Nhaurirano yakakosha blessing nokuti chinodzosera nyika kumasure ndechekuti vamwe vanenge vachidhonza vakatarisa divi ravo vamwe vachidhonza vachindano kwavo. Saka zvakakosha kuti kana nyika ichabudirira chero vamwe vanhu vanoita sokuti vanhu vasina maturo vanofanira kudamwa vagare venavo pasi so kuitira kuti nyika yose ifambe neshoko rimwe chete rokuti takuenda kumberi. Saka nyaya yekuti vataurirane vanhu inyaya yakakosha zvikuru paurongwa hwose huri kuitiwa hwokuvandudza chero ufumi hwenyika. Imwe yenyaya dzinofanira kuisiwa pamapriority kana kuti zvinhu zvatinokoshesa zvikuru inyaya yekuti ndivanani vanofanira kudaniwa patafura vagariwe navo pasi vataugwe navo. Saka iyoyo inyaya tinofunga kuti yakakosha chaizvo.
Semaonerenyu ndevapi ava vanofanira kuti vange vari padare?
Chekutanga ndechokuti vese vanoita zvematongerwo enyika takabva kumaelections. Saka zvanga zvichakosha kuti vose vakakwikwidzana vagare pasi vataurirane kuti saka hongu zvamaelections zvakapfuura zvatinoenda mberi sezvo manga murimo mumakwikwi ndezvipi zvamunoona zvingakurudzira kuti basa rokuvakwa kwenyika rifambe zvakanaka. Saka kungodaidza vanhu vese vakanga vari mukukwikwidzana zvakakosha. Asi ndofunga zvakanyanyisawo kukosha kudaidzavo vanenge vane vanoratidza kuti vana vanhu vakawanda vakavavhotera kana kuti vana mafollowers akawanda kana kuti yatingati main opposition. Kune dzimwe nyika main opposition inopuwa mukana wokuti ipewo maonero ayo kuti zvinhu zvinofamba sei mukati menyika. Kwete government of national unity kwete, but nyaya yokuti munokoshesa kuti vanhu vana vanhu vanovatevera. Saka maonero avo ezvinhu akakosha pamunofamba muchienda kumberi senyika.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vari parunare kuRome kuItaly. Vamwe vatsigiri veZANU-PF kuManicaland nasi varatidzira pamuzinda webato ravo vachiti havasi kufara nemabatirwo avari kuitwa neutungamiri webato ravo mudunhu iri. Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
Nengo dzeZANU-PF dzange dzichiratidzira dzine zvinyorwa zvinozvidza utungamiriri hwava Mike Madiro nevamwe vavo vachiti sarudzo dzakaitwa mudunhu iri dzinofanirwa kuitwa zvakare. Mumwe wevairatidzira ava vaCrispin Tarumbwa vati vanoda kuti paitwe sarudzo zvakare uye midziyo yebato ishandiswe nenzira kwayo.
We need fresh elections. Taramba zviya zvekungoti tinongonzi pa province iyi zvatogadziswa izvi vandu vatopa zvigaro. New dispensation zvayatopfuura. We are seeking new fresh elections in Manicaland. Ndo zvatiri kudemanda isusu sema youth emuprovince muno Manicaland. Ndo bandiko ratinaro muzwara nhasi rekuti patiri kuenda apa kana zvisina kugadzirisika kunoku zveshuwa musangano ucharamba usina kumira zvakanaka muno Manicaland. We are tired with these people.
Studio 7 inakwanisa kunzwa divira wamadiro. Mumwe mugari vaRuben Mundembe vanoti motokari dzavo dzemusangano dziri kushandiswa zvisizvo nevakuru vavo.
Property. We've got a vehicle Yemanika Yemakonia district. Inogara kumba kwa mainyakuedzwa. She's doing private business nayo. Arukushandisa achita kura uni kufamu kwake achita sing. Kupati kwacho aito wanikwe. Inoto gara kumba kwake. Kupati kwacho aito wanikwe. Zinoa izo kumanikaland kuno. If you look, idiaka jigwa kumanikaland. We are not happy. And those very same people, if you are to be honest, like if you look at Mike Madiro, the provincial chairperson right now, ku constituency kwake, the president akadyiwa zvinonyadzisa, but he was taking all the resources from the province acheta channel ku province kwake.
VaGilbert Chiwai vatiwo vanowirana nevamwe vavo panyaya yesarudzo itsva mudunhu ravo kuitira kupedza nyonganyonga yave mubato.
Kuno kuprovince yeManicaland tiri kuda kuti kwaite maelection vanhu vachuze munhu waanoda kuti atungamire musangano anodiwa nevanhu kuground nekuti politics ZANU-PF kavanhu. Saka tikatarisa munhu wanika asina zvido nevanhu kaana kwaanotiisa nekuti vanhu vese pasi apa vari kuchema iwo vari kutarisa kudya kwavo chete vari muofisi haasi kuvanhuko haasi kuto diwa no anu za chose. Saka isu chishuira yetu ndio kuti ngatiite ma election.
Muzvare Yunisi Kandororo vange vachiratidzirawo avo vanoti vanoshamiswa vachingonzwa kuti mubato magadzwa vanhu vatsva ruzhinji rusingazive zviri kuitika.
Tingotora vanhu vavo nhasi tongonzwa kuti kuprovince kwagadzwa vani. Hatisi kudaba izvozvi zvikurusa menya kuedzwa ngavabude. Tisadzo isusu hatinoda takaisirwa mukadzi kuendlands constituency ari kunzi ari kumirira vakadzwa tisingazivi kuti akabva nekupi. Saka tiri kuda ma elections.
Studio 7 inakwanisa kutaura navanyakuedzwa pamusoro pemhosva yavari kupomerwa yekushandisa motokari yebato nenzira isina kukodzera. Asi mutevedzeri wavamadiro mubato reZANU-PF kuno kuManicaland amai Dorothy Mabika vati nyaya iri kutaurwa yekubvisa utungamiriri huripo pachizoitwa sarudzo itsva ibasa revakuru vemusangano weZANU-PF, kwete sezviri kudiwa nenhengo dzavo.
Tiri panapa is disciplinary committee, hapana maelection ekuti tiri kuimpoza munhu, hapana pari kutsarwa munhu. It's a disciplinary committee yemusangano. There are no elections here.
Vatsigiri ava vanoti vamadiro havazi kuita zvinhu pachena vachingogadza vanhu chete. Izvo vati zvinosungirwa kuguma pachiitwa sarudzo dzine jekerere sezvinodiwa nenew dispensation. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakaudza nyika kuti hurumende yavo icharamba ichishandisa dhora rekuAmerica kutsigira upfumi hwenyika. Mashoko aya anopesana nemashoko akataurwa negurukota rezveupfumi Profesa Mutuli Ncube ekuti chimwe chezvinhu chavachatanga kuita mukushanda kwavo kuona kuti nyika yave nemari yayo here, kwete kuramba ichishandisa mari kune dzimwe nyika pamwe nemabond notes. Zimbabwe inowana mari yakawanda kwazvo kubva kune zvizvarwa zvekunze izvo zvinotumira mari kumusha kuhama neshamwari. Vari kunze ava vari kuti hurumende inofanirawo kuvacherechedza kuburikidza nekuvabvumidza kuti vavhote vari munyika dzavagere. vanotiwo kuramba nyika ichishandisa dhora rekuAmerica kunovatadzisa kuita mabasa ebudiriro sezvo mari iyi iri kunetsa kuwana muZimbabwe. Asi vamwewo ndo vari kurudzira Zimbabwe kuti ive nemari yayo nekukasika kuitira kurerutsa matambudziko yakasangana nayo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro wesangano reGlobal Zimbabwe Forum vaSolomon Chikore, avo vanoti vamunangagwa vanofanira kunge vachitaura mashoko aya vachiwirirana negurukota rezvemari muzvinafundo Ncube.
Ndingati pamusoro penyaya yakataurwa nemutungamiriri wenyika pane zvinhu zvitatu zvandingataure pamusoro pazvo. Chekutanga ndechekuti vachitaura minister Professor Ncube vasati vauya vakataura kuti vane zvinhu zvitatu zvavanoda kuona zvichiitika. Chekutanga ndechekuti vachashanda neUS dollar kana kuti vachashanda nerandi kana kuti vachameka sure kuti kupera kwegore rino muna December bond noti rinenge raenda dollar rinenge rauya. Kureva kuti vanga vane mazano avanavo avanga vachiona kuti kana ndikadai so ndikafamba ndakadai zvinhu zvinofamba zvakanaka. Saka tiri kuti kana president vachitivo US dollar arina kwarinoenda zvisiri zviri kubva in consultation na minister nematauriro ake, chinenge zviri zvinhu zvisina kumira zvakanaka.
Imiwo sevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, kuramba mari ichishandiswa munyika iyo yekunze US dollar zvinokukanganisa here kana zvinotokupai mukana wekuti munge muchisumukira?
Uwo ungafarire kuti wewe ndiri kusumukira asi uchiti kana paunofamba mukafamba muri 5 vanhu vekune dzimwe nyika vamwe vanoidentifywa nemari dzavo. Iwe woga ndiona identifywa nemari yekune vamwe vanhu. Kunyange ndakasumukira zvinondisumudzira zvigondizvita papa. Chatiri kutaura ndechekuti isusu ka kunyange isusu mari dzekunze dzichiita kuti tikwanise kunge tichiita mabasa atiri kuita muZimbabwe, asi tiri kuchema kuti semaZimbabwe tichiisa Zimbabwe pamberi. If we have Zimbabwe at heart, kana tiine Zimbabwe pamwoyo, ngavaite chinhu chinoita kuti Zimbabwe economy ikwanise kuvandudzika kuitira kuti zimu dollar rigouya riri zimu dollar rinokwanisawo kunge richishanda kana kuti kutreda pamisika zvinoitawo mari dzedzimwe nyika.
Kunyayawo yekuti vari kunze vari kuita atingati maprojects kana mabhizimusi kuvaka nezvimwe zvakadaro kumusha, zviri kukanganiswawo sei nenyaya yekuti Zimbabwe haina mari yayo?
Chinongokanganisa ndechekuti inini ndingafare nhasi ndiri one. Kana zvichifadza isusu vari kuno kunze tiri vashoma kudarika vari muZimbabwe. Ndosaka ndashandisa word rekuti elite, tiri elite group, tiri vashoma. Isusu tinoda kuti mari yedu yemuZimbabwe ishande, zimu dhora redu rishande. Kana vamunangagwa vachiti US dollar kuna kwariri kuenda, ngavachitaurirana neAmerica yacho kuti vaite macredit lines, vaine magoals ekuziva kuti in such a time, matimeline, in such a time redo Zimbabwe dollar rinenge raakuchinyukawo, raakutikwanisa kuonekerawo richishandawo muZimbabwe, chembere yekumusha kumuzara bani ichibatawo dhora remuZimbabwe rakanzi Zimbabwe dhora, rekuti chero indikati ndakabatawo zimu dhora pandiri nde ndichiziva kuti ishoma zvaro pavalue asi ndinaro.
Avo vanga vari sachigaro veGlobal Zimbabwe Forum vaSolomon Chikowero vari parunare muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na8pm tiri kutarisa mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti Zimbabwe ichamboramba ichishandisa mari yekunze. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoshanyira musha weGlenview uyo wapararira chirwere chekolera. Utungamiri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa weNational Standing Committee wasangana nhasi muHarare uchizeya mamiriro akaita zvinhu munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolesithathu mhla ka 19 kumpandula 2018 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Asiso sevandla atwale utyalo kuzibiza tikere asakorasimarara.
Lathi njengabantu masilondoloze indawo lapho sihlala khona zihlanzekile. Singalahli izibi indawana yonke.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelele izigulane ezihlaselwe ngomkhuhlane wekholera ezibhedlela zeHarare namuhla.
I, Halima Mutansi, swear that I will faithfully, fully, impartially, and to the best of my ability discharge, trust, and perform the duties devolving upon me by virtue of my appointment as the chairperson of the Commission of Inquiry.
Umnangagwa ufungise njalo amalunga ekomishini ezahlaziya udlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho. Umthethwandaba weHigh Court eGaborone kwele Botswana usukhulule omunye oweZimbabwe obegwetshelwe ukuhlala entolongweni okweminyaka emine phezu kwecala lokungena kulelo lizwe ngaphandle komthetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla wethekelele izigulane ezihlaselwe ngomkhuhlane wekholera eGlenview 1 Polyclinic lase Beatrice Infectious Diseases Hospital eHarare. Umnangagwa uthembise ukuthi uhulumende wakhe uza kwenza konke okusemandleni akhe ukusebenzelana lo manispala bedinga isisombululo sokuqeda lomkhuhlane. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Umnangagwa ubekhatshwe ngabasekeli bakhe umnumzana Kembo Muhadi lo retired general Constantino Chiwenga umeya weHarare uCouncillor Herbert Gomba abaphathi ntambo ababalisa owezempila kahle uDr. Obadiah Moyo owezentuthuko yamadolobho lezabelo umnumzana July Moyo owezemvelo amanzi leziphathelene lokuguquka komkhathi unkosikazi Priska Mfumira lowezomvikela unkosikazi Opa Mchinguri Kashiri. Izifundi zeGlenview 1 High School ziveze injabulo zisamukela umnangagwa lapho ehlola indawo okudabuke khona impompi ezithwala ingcikeza emzini weGlenview 1 kucwadlana nalesi sikolo lapho kubikwa kwadonsa amaviki amathathu ukuzilungisisa okuyikho okwabangela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo sekholera. Umnangagwa lequla lakhe basuke lapho baya endaweni yamavinkili eTeacher Garrika eGlenview esiyabona izibhorane ezimbili esezingasasetshenziswayo ngemva kokuqhamuka kwekholera uZulu enathe amanzi ayisehlangene lengcekeza eyayivela kuzambuzi. Okulapho athembise ukuba uhulumende wakhe ezokwenza konke okusemandleni akhe ukutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo aphuma empompini.
Asiso sevandla atwale utyalo kuzibiza tikere asakorasimarara.
Lathi njengabantu masilondoloze indawo lapho sihlala khona zihlanzekile. Singalahli izibi indawana yonke. Sizomsekela umunisipala wethu ukuthi atholise indawo lapho kuzobuthaniswa khona izibi abe esezibutha. ukuze indawo zethu kube ngezihlanzekileyo. Kodwa okumqoka ukuba sithole amanzi ahlanzekileyo isikhathi sonke, sibe lezambuzi ezisebenzayo isikhathi sonke.
Umeya weHarare uCouncillor Herbert Gomba utshela intatheli zindaba ukuba umunicipala laye wenza konke okusemandleni akhe ukulungisisa imbangela enkulu yokuqhamuka kwekholera.
Then there are short-term and long-term interventions. The construction of new water
kulendlela zesiphangiphangi zokuba silwisane nalolu dubo bese usiza ezikwenza luphele ngokuphela. Sidinga imali engangebhiliyoni ukuthi sakhe ezinye indawo njalo zokutholisa amanzi kuzulu.
UMnangagwa utholise esinye sezigulane ahlangane laso eGlenview Polyclinic uNigel Karimasoro ukuba uzohlawulela imfundo yakhe aze ayifika kuform 6. Babikwa sebengamachumi amathathu lambili 32 asebebulewe ikholera abazinkulungwane phose eziyisikhombisa abahlaselweyo. Izakhamuzi zeGlenview iningi kungabalandeli bezanu PF bezigcwele injabulo ukubona uMnangagwa lequla lakhe. Ngakolunye udaba oluphathelane lekholera, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uphawule okusemthethweni isikhwama sokubuthanisa imali lempahla yokusebenzisa ukulwisana lokusabalala kwekholera evela kumankampani uZulu labenhlanganiso zakwamanye amazwe iCholera Crowdfund. Emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe emahofisini ogatsha lwakhe, uNcube ulandisa ngalesi sikhwama.
Ngiyabonga sibili, besibonga ngilo Minister of Health uDr. Moyo, sibonga ukuthi amakhampani labantu abantu makhaza kuma development partners abaphandle baba donate izimali. Imali esisilayo khathesi ayikhona nyana sibili $29 million, kodwa kufuneke enye engange $35 million ukuthi sakhe izimpompi ezamanzi a clean, amanzi angangcolanga okwenza ukuthi khona umkhuhlane lo uphele ungaphenduki futhi.
Uqhubeka elandisa ngokuthi izosetshenziswa njani imali yalesi sikhwama.
I-crowd fund libizo nje lokuthi lo lalo ofuna ukudonetha ozwa kumhlupha ukuthi aphi imali, kumbe i-dollar kumbe $10, I hope $100, I feel free to do that, adonethe nje ekhululekile kuphela zwi. Ngoba sibujalanga ukuthi nxa uhulumende efuna izimali uzothi asiyephi ukufumene kungaso tax angithi, kodwa lokhu nje yiwindo lokuthi ithuba lokuthi nje abantu bakhululeke basinike izimali ukuthi silwise udubo lolesilwane.
UNcube ubekhatshwe ngumphathintambo wezempilakahle uDr. Obadaya Moyo, bobabili bathethele lithuba ukubonga asebelule izandla besipha usizo kulesi sikhwama seCholera Crowdfund esizokwaziwa njalo ngelokuthi kanzathu kanzathu. Abanye babanikeze usizo lamhlanje babalisa abebhanga le-Ecobank, abe-Grain Millers Association, abe-Zimplats, abe-Pharmaceutical Company, inkampani ethengisa amafutha ezimota ye-Total Petroleum, abe-Rainbow Tourism Group, abe-Environmental Management Agency, abe-Zimbabwe Council of Churches labanye. Ngimbele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ufungise amalunga ekomishini ayikhethayo ukuthi ihlolisise udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho mhlaka 1 kuNcwabakazi. UGibson Pepe usipha lolu daba.
Umgcini sihlalo wekomishini le ngumnumzana Galima Mohlante owake waba ngumongameli weSouth Africa uthethe isifungo sakhe sokuqalisa umsebenzi namhlanje.
I, Galima Mohlante, swear that I will faithfully, fully, impartially and to the best of my ability.
Mina uKhalema Mohlante ngiyafunga ukuthi ngizathembeka ngingelakukhetha njalo ngokwanelisa kwami ngizenza umsebenzi wami njengengakuvunyezwa ngomsebenzi engiwuphiweyo njengosigcini sihlalo wekhomishini le ukuthi ngihlolisise udlakela olwenzakala ngemva kokhetho ngelanga lakuqala kunyanga kaNcwabakazi 2018 eZimbabwe. Nkosi, ngincede.
Ikomishini le ila malunga amane avela phandle kwelizwe lamathathu ayizalwane zeZimbabwe. Amalunga la ngathi umnumzana Rodney Dickinson oyeBritani, uEmeka Anyowake owake waba ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeCommonwealth odabuka kweNigeria, lowake waba ngumkhokheli webutho lakweleTanzania umnumzana Davis Mamunyange ofundisa eUniversity of Zimbabwe, uProfessor Love Momaduku, uNkosazana Charity Manyeruke kanye leGqwetha uNkosazana Vimbainyemba. Ngemva kokugcotshwa kwawo, amalunga la angene umhlangano weState House kanye nonobhala ogatsha lwezemithetho uNkosikazi Virginia Mabhiza. Ngakho ngesikhathi sisakaza bekangaqeda umhlangano lo ukuze sibabuzisise ukuthi bazahlela njani umsebenzi wabo. Abantu abayisithupha badutshulwa babulawa ngabebutho mhlaka 1 Ncwabakazi lapho bejengisela ngokungathokozi kwabo ngokuphuza kwempumela yokhetho. Kusenjalo umnumzana Owen Ncube owesabeleni seMiglians ugcotshe ukuba ngumphathi ntambo ozomvikela kwelizwe. Unobhala omkhulu kamongameli Mnangagwa uveze ukuba uzagcoba umphathi ntambo obona ngedolobho leHarare kunsuku ezilandelayo.
Umnumzana Owen Ncube usekhethwe ukuba ngumphathi ntambo ogatsha lwezokuvikela ilizwe kuhofisi kamongameli kuqala namhlanje.
Lokhu laloba kusolwa ngebandla eliphikisayo ngenxa yokuthi kuvimba ukwehlukanisa kwembuso yezabelo kuzanceda ekusungulweni ngokupheleleyo umsebenzi wamalunga edale lekhabhinethi. Ngimele isitudio 7 iseHarare, ngiyuGibson Bhebhe.
Ukuhlaziya umsebenzi walikomishini sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube, sambuza ukuthi uthini ngembono yabanye abathi ikomishini le kayisoze ihlaziye udaba lokubulawa kwabantu libutho ngokugcweleyo, lokuthi kahle kahle amasotsha ayevele ethunywe ngubani.
Ungakhangela laphana emigceni le epha amandla ikomishini, kukhona ethi khona to do noma yini ikomishini engabona kufanele ukuze yenze umsebenzi wayo. Zonke ke izinto zenziwa ngaphansi kwawona lowa muca, kulapho abangenza zona lezi zinto abantu abakhala ngazo lanxa zingabhalwanga. Ngaphandle kokuthi ube nama-commissioners angelancedo, kodwa nxa ngabe ungumuntu uphiwe umsebenzi wasuphiwa okubhalwe khona kwathiwa phecelezi to do anything proper or deemed necessary ukuthi umsebenzi wakho wenze, kuyabe kukutsho kukukhululile ukuthi uzenzele lezo zinto. So ke nxa bengasebenzanga laba bantu angeke sikhale ngokuthi emthethweni azange baphiwa amandla, wona lwa muca uyabapha amandla lawo bantu.
Ukuze basuthise amacele wonke okungangokuthi abezanu-PF abakuhulumende labo abakhalayo ababulawelwa izihlobo labangane, kumele baluphathe njani lolu daba?
Kumele bangakhethi uhlangothi, bangesabi lutho, babe ngabantu abaphethe umsebenzi njengendlela vele ofanele uphathwe ngayo. Kumele bangesabi muntu, kumele babizwe bonke oChiwenga, oSibanda, obani personally, bafike ekomishineni sikuthelevishini, sibukele kuthelevishini, bazobuzwa imibuzo engesabiyo. Hayi ukuthi benze lensitha, bangenze lensitha uZulu uzacabangela kube yinto esingayiboniyo ukuthi ihamba njani. Kumele yonke into iphume ku television, iphume eredweni, yonke into isenzeka, wonke umuntu abiziwe eze kuyo ikomishini. Kusuka kupresident uze ufike phansi, kusuka kuNelson Jamisa uze ufike phansi, usuka kuLeaphati uze ufike phansi, kubizwe loZulu, wonke umuntu ufanele ekhuluma kuleyo komishini awuZulu ekhangele.
Sizabona yini ngempela Ncube impumela yocwaningo oluza kwenziwa ikomishini le lusethulelwa uZulu, ngoba sesike sabona kubunjwa amanye amakomishini kodwa impumela yawo ingazakala ukubana yaphelelaphi?
Ye phambilini kuya kwenzeka khona lokho, siyakhumbula sike saba le Dumbushena commission, saba leyinye eyakwakuthiwa iChihamba kwaphelele emoyeni awuzange kwenziwa lutho. Kodwa ngicabanga ukuthi umehluko walesi sikhathi ngabantu abafakwe laphana. Umnumzana uKhalima Mkhlante kasomuntu nje omuntu kazana, ngumuntu ogcweleyo, former president, umuntu ozihloniphayo odinga ukuthi ahlonishwe emhlabeni. Ngeke avume ukusuka ekwenza into eyokuncedisa nje iZANU PF engasoze imncedise isithunzi sakhe emhlabeni.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo.
Yebo 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Live talk lamhlanje kuhlelo lwe Diaspora Forum sihlaziya amazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa awukuthi ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa idola leMelika. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 uze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Wonke waba inhloko kahulumende kwele Malaysia uNajib Razak usebotshwe okwesithathu ngecala lokuchaphaza imali yesikhwama selizwe. UNajib weteswa icala lokweba izigidi ezedlula amakhulu ayisithupha zamadola eyisusa esikhwameni lesi eyifaka ebhukwini lakhe lebhanga. Izisebenzi zesitolo sako Hardon Sly kobulawayo sezithole ingxenye yeholo lazo kulandela ukutshengisela ezikwenze ngesonto ngemva kokuvalwa kwalesi sitolo ngudlu. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Isitolo seHardon Sly sivale ngolwesine wemviki edluleyo lapho iziphathamandla ezazise umphakathi kugwalo olunamathiselwe eminyango yesitolo bethi bazabe bevalile besahlolisisa impahla yabo i-stock taking, kodwa okumangalise izisebenzi yikuba sekuthiwa kukhutshwe impahla zisiwe endlini enkulu lapho ezizagcinwa khona ku-storage. Ngemva kokungazwani leziphathamandla zesitolo lesi, izisebenzi zicine zitshengisela. Ngomvulo zavuka ziphiwa ingxenye yeholo lazo. Unkosazana Patience Sibanda, isisebenzi seHead and Sly, uthi sebethole ingxenye yeholo labo.
Since siqala ukutshengisela izolo, so far sebesiphila izimali zethu ama outstanding a 1.5 months that they were owing us. Everyone seyitholile, so sesikhangelele ama 2 weeks lawa, cause i 2 weeks lay right now sitshengisela, so sisemsebenzini. We need that money ngoba ukubuya kwethu sigada sibuya lapha siku payroll. So ama 1.5 sebesiphile, but we are expecting imali zethu zama 2 weeks. They have to pay us.
Omunye wezisebenzi zeHead and Sly, unkosazana Karen Mdawini, uthi bafuna isitolo lesi sivulwe.
Hayi, so far sikwazi ukuthi ba ku meeting yani, ngoba thina besikhangelela ukuthi kubuye kuzokhunywa ngendaba yeshop. So yiyo vele I think abahambe kuyi meeting yangkhona. Thina besifuna ukuthi ishop ivulwe, yikho sikufunayo ukuthi ishop ivulwe, ngoba thina i-reason yokuthi ishop ivalelwa thina besisebenza imali ngene asiyazi. As he has reason why he should be bad.
Umnumzana Desmond Dube esinye sezisebenzi seHead and Sly uthi kabaphiwanga iholo lenyanga ezintathu zokubazisa ukuthi sesivalwa lesi sitolo andubana bamiswe umsebenzi.
Yeah, kufanele siphiwe 3-month notice and then ma bengasinika i-3-month notice yangkhona besinikele imali zangkhona bebe sebesitshela isizathu sokuthi why bevala and then after that sesifuna i-package. Ngoba uphonguvala nje kuthiwa doors are closed nabaye siyabhadala inyaratho siyarenta siyayenza njani asinike isikwanise yonke lokhu singenamali zethu.
Unkosikazi Sylvia Ncube uthi bakhangelele ukuthi baziswe ukuba isitolo sivulwa nini.
Ephakathi kathe sasikabile iqiniso ukuthi ngiyani because sisamelele khona ukuthi bebuye besitshele ukuthi sebekhulume kangakanani lo bhosi. Thina sikhangelele ukuthi besitshele ukuthi ishophu ivulwa nini because thina since bengasiphangi inotice sifuna ukuthi siqhubeke ukusebenza. Bebethi bafuna ukwenza ama-renovation but ama-renovation akhona asibone ukuthi wangaze yenza ukuthi kuvalwe iminyango.
Isitolo seHead and Sly singene kulanga lesikhombisa sivaliwe izisebenzi zingavunyelwa phakathi ngaphandle kwabantu abalindayo. Izisebenzi zithi kumele zaziswe ukuba isitolo lesi siyavulwa nini. Igwaliba elisemnyango yesitolo lithi livalelwe ukuhlola isilinganiso sempahla okuhlukile lokukhulunywa izisebenzi ukuba bafuna ukulungisa phakathi kwesitolo. Isitolo seHead and Sly sinezisebenzi ezedlula amachumi ayisithupha. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi ilizwe libhekane lokuswelakala kwemali, ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo kanye lokusilela kwazo, osomabhizimusi abaningi bathi kabasatholi inzuzo ethe xaxa eyokuthi beqhubeke besebenza njalo babhadale izisebenzi. Lokhu sokubangele ukuvalwa kwezinye izitolo elizweni ezigoqela uHead and Sly kobulawayo, osokwenze abantu balahlekelwa imisebenzi. Umnumzana Albert Mhlanga, ongusomabhizimusi njalo elilunga le-MDC, uthi kabatholi imali yakwamanye amazwe emabhanga eyokuthenga impahla zokuthengisa.
Amabhizinisi kulezi nsuku sokulokunzima obukhulu esingazange sibubone kusukela nje ama-bond note angenayo. Ubuza umuntu ukuthi uthenga nge-bond, ubuthenga ngama-user, ubuthenga ngama-run, kumbuya transfer, kumbuyenzani. I-customer iqine isisiba le-confusion ukuthi vele ubuzani. Ubudlelwano bakho le-customer buhle buvaleke. Uthi-ke alright ungathi hhayi usuthenga wena ngama-bond sesithi hayi price imali engaka. Nxa into i-$100 ngithi hayi nxa ingama-bond siyi-$220. Ngoba vele amabhondi sedula lawo 120 use. So kuba nzima ukwenza amabhizinisi.
Sizwile uMongameli Mnangagwa ekhuluma izolo kanye lo mphathintambo wezemali uMnumzana Ncube besithi kuzaba le mali yokuthi osomabhizinisi bayiphiwe eyakwamanye amazwe. Ingabe izuzwa ngabanjani?
Lokhu abakukhulumayo nyaka yonke behlala bekukhuluma lama-newspaper nozothiwa kubonakala imali engaka siyigcina khonapho lapho mzwana beyikhuluma. Akula mali okuthiwa ungaya kumbe ebhenki kumbe uye kwamanye ama-businessmen wabuze ukuthi liyitholile imali bathi siyitholile akuzange kwenzakala. Lokho nje sesakhohlwa ngabo labo bantu. Into esesiyenza thinayo kuyadinga imali ezithwidini kuma-postori. Thenga imali kumapostori esiqhubeke ngezebusiness. Umphathintambo wezemali uNcube ngumuntu esimhloniphayo sibili ngosomabhizinisi amakhulu. Kodwa into engingamtshela yena njengathi sinesikupolitiki ukuthi hhayi uzababona labo laba abantu asebenza la. Angabe lo mcabango sibili ongalethi ilizwe kodwa bangazimisela ukuthi kungangcono ilizwe lihle iphathi yabo ingashi. Ngoba yonke imbono yakhe le ngiyayibona imbono emihle kodwa iyabulala iphathi yawo.
Ngezinye indlela ubona kungalabo ngcono yini phambili?
Hhathi kakulabo ngcono sibili umuntu. Ungabona amabhenki aqalisa enika abantu ama-$30 lama-$20. Kodwa kathesi nxa ubezwa sesithi buya nge-Tuesday, buya nge-Thursday, kuzafika ukuthi wesesithi buya kanye ngeviki. kodwa antiya kwazi ukuthi umongameli wangu wathembisa wathi nge-100 days uhlupho lwamabhenki lwabe soluphelile. Koyi-100 days yakhe kutho ukuthi laye ubala kumbubale siye emuva umbubale siye phambili, hhayi amboni kungcono mina kusiya phambili kuzaba yehlula laba amadoda.
Umnumzana Albert Mhlanga lilunga le-MDC njalo ungusomabhizimusi ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhathi eBotswana liqhubeka lilwisana lokungena kwabavela eZimbabwe ngokungekho emthethweni, umthethwandaba weHigh Court kuEgaburoni usukhulule omunye oweZimbabwe obegwetshelwe ukuhlala entolongweni okweminyaka. Kubika intathelizindaba yethu uMartin Ngwenya.
Umthethwandaba waphezulu owe High Court eHaburoni ngolwesihlanu ukhulule umnumzana Benson Hlabangana wayigwetshelwe ukuhlala ejele kweminyaka emine ngokungena eBotswana okungekho emthethweni. Akuvamanga ukuthi umuntu ongene kwele Botswana ongekho emthethweni agwetshelwe ukubika okwesikhathi eside kangako, ngoba phose bonke bayahlawuliswa imali abanye bathole imvubu bese bebuyiselwa eZimbabwe. Kodwa uHlabangana wazithola esephakathi ejele ngemva kokugwetshwa ngumantshi uHayisiswe Tonoki nyakenye. UHlabangana wangena eBotswana ngomnyaka ka-2014 wahlala engela maphepha aqondileyo waze wabanjwa nyakenye. Esikhathini sokuthi angene kwabanye ababanjwe bengena elizweni okungekho emthethweni ababuyiselwa ekhaya, uHlabangana wazithola esemi phambi komthethwandaba. Wahlawuliswa imali engamapula ayinkulungwane ezine ngaphambi kokuba gwetshwe njalo iminyaka ukuthi ayibika iminyaka emine. Kodwa uHlabangana uyethuswe yilesi sigwebo waphanyeka isikhalazo emthethwandaba uye phezulu weHigh Court esebenzisa igqwetha lakhe umnzana Howard Tainton. Ngolwesihlanu uHlabangana uphume ebobotheka eHigh Court ngemva kokuba umahluli uZain Kibonang etshengise ukuthi wasetshenziswa umthetho ongayisuyo ukugweba uHlabangana. UGibonang uthi isigwebo ekade kumele siphiwe uMhlabangana sinzima kakhulu sisedlula okufanele asiphiwe uma kuthiwa ugwetshwe kakhulu kungumnyaka owodwa le nhlawulo yamapula ayinkulungwane kuphela. Uthi lo mnyaka owodwa wakhona isikhathi eziningi kumele ukuthi ufakwe eceleni ukuthi lo ogotshayo angaphindi adale icala elifanayo esikhathini esithile esizayo. UHlabangana uhlawuliswe amapula ayinkulungwane kwathiwa akhitshwe khonapho ejele. Noma nje kukhangelelwe ukuthi uzabuyiselwa ekhaya, uHlabangana utshengise ukujabula wabonga umahluli uKibonang. Omunye weZimbabwe osebenza eHaburoni umnumzana Edmund Madlala uthi okwehlele uHlabangana akwejwayelekanga.
Esikhathini esiningi okuvamileyo ukuthi labo abeqe umngcele obungekho emthethweni bayabuyiselwa emuva. Ngokwakuqala ukuzwa kuthiwa umuntu uyafakwa entilongeni ngenxa yokuthi weqe umngcele engena kuleli lizwe.
Abanye njalo bathi uHlabangana uncedwe ukuthi ulegqwetha ngabe kukhulunywa nje elokhe ephakathi.
Iningi abeqa umngcele kungekho emthethweni abenelise ukuba legqwetha. Hlabangana uncedwe ukuthi kade kukhona ommelayo kwaze kwatholakala ukuthi ube le mpazamo ngesikhathi bemgweba.
Udaba lukaHlabangana noma nje lungajwayelekanga lutshengisa uhlupho iBotswana ebhekane lalo ngabeZimbabwe abangena kulelo lizwe engekho emthethweni. Noma nje kwaba le nguquko kuhulumende kuphuma wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kungena u-Emmerson Mnangagwa, abeZimbabwe bathululeka bengena ngobuningi eBotswana bezodinga okungabaphilisa. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHaburoni kwele Botswana.
Siyabonga Martin okuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelele izigulane ezihlaselwe ngumkhuhlane wekholera ezibhedlela zeHarare namuhla. kutaba esi sandaluthola umnumzana Tobai wa Mudede usehanjiswe ukuyaphumula ngomongameli Emmerson Mnangagwa seye kuretirement. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.